ngatenda nemukana wandakapiwa
ndi base basa o energy yakakoshera ikonomi ende president dzova no decide kuna vari kuda kuapoita zvaapplyiwe ende kana vaona zvakakodzera kuti vachinje zvinoitika kana mumakambani saka handisi kushushikana nekuti pane zvakadaro ndine constituency ndaane more time yekunoshanda kuconstituency.
Kune vamwe vari kuti mabatiro amakaita nyaya yava Sydney Gata ndiwo asina kufarirwa navamunangagwa. Munoti kudii nemaonero ari kuitwa nevanhu akadai?
Ndingangoti pachirungu ndinonzi speculation, nintiri kungoshanda nezviri patsamba yakaiswa kuti munhu wese akwanise kuiverenga. Hapana kumbotaurwa izvozvo. Statement irimo mutsamba inokwanisa kunge ichireva anything kwete kuti izvozvo.
Asi imi semunhu uye zvese munhu angaita basa rake nemazvo, munowirirana here nezvikonzero zvakapiwa navamunangagwa pakukubvisai basa renyu rekuva bhurukota rezvemhando dzemoto?
Ndifunga kuti pane mukana wokuti nditi tinowirirane nazvo kana tihandiwirirane nazvo because ndandakaapoindwa ndakangoapoindwawo saizvozvo ndakatorara pandiri pambedha ipapa asi kusina magetsi handina kuapplya handina kukumbira ivo ndo vakaona zvakakodzera at that time pakundibvisa futi ndokungofara kuti ndakabviswa nyika ine magetsi andiwaro asipo ikumo pane kupoka nepako president ane right yekuapoita munhu nekumubvisa for any reason munhu anoperforma anokwanisa kubviswa ivo ndo vanenge vachiona kumusoro kwavanenge variko kuti izvo zvakamira sea isusu unenge vakangotatira sebasa chete saka
semunhu anga ari pabasa rake achiita basa raanga apuhwa nemutungamiri wenyika ndezvipi zvamungati mungaro vedundundu muchiti makagona kubazi ramanga muinaro?
Maoko angu mapfupi pfupi pfuma zvinokuti agone kurova dhudhudhu. Handifunge kuti pane zvinoshamisa zvandaita majaji anofanira kunge ari vanhu asi ndongofara kuti ndakawana mukana iwoyo wokuti ndimboshandawo muenergy. Ndakuinzwisisa kuru ndaita kumanikidza kuti ndiverenge ndinzwisise zvinhu zvinowanisa vayansingazive. Saka education ndacho ichaipapapa ihombe chaiyo.
Semunhu wenyama vachasi, pane zvamungati makakundikanawo here pamanga muri gurukota mubaziri?
Ichinji kushiva kutakakundikana handina kuita zvaitarisirwawo nevakuru vangu class nepublic kana iko kumagetsi ndofunga dai kunzi kana ndozvemhaka ndega dimosti pamwe ndaite 5 out of 10.
Zvii zvingange zvakave zvipingaidzo zvekuti mukundikane kuzadzisa zvamaida kuita?
Kungotoka zvetse zveenergy zvoenderanawo neikonomi maniro anenge akaita tetuinezvizizvi zvinoenderanawo nekuwanikwa kana kushaikwa kweforex zvinenge zvisiri zvinhu zvokuti ndingatiinini ndingaikwanisa kuti ndizvigadzire zvese pakuti ubudirire mubasa iroro zvinenge zvitoda kuti kwese kunge kuchinyatsoshanda zvakanaka.
Remangwana renyu richange rakamira sei nai vachasi?
Ndongofunga kuti rakajeka of course haiko zvino ndava kumbotarisawo zvakasiyana siyana tichisanganisira kuenda kuchikoro tingi fundo inovatira saka ndongozatana aiwa ndongoramba ndichishandira nyika mukana unenge wapiwa ndikanzi nehurumende ichachakati ndomukana weduwo wokuti tizotova tisina veterans of discharge kwenguva inei saka haisi zvokuti kana uri mp wobhovatiya haisirapo ndotofanira kuitwa minista kwete.